Kuma neraka na kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro ndira 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuma jere kwedu tinana machiremba vese nana mazvikokota mafizishezi madhentisti zvese tinazvo. Saka madhokita edu basa ravo nderekuona kuti utano hwevasungwa vedu hwachengetedzwa.
Hurumende yoramba kuti iri kupindira panyaya yekutongwa kwava job scholar veCCC uye kuvarambidza kuti vaonekwe nachiremba wavo.
Ya munako anobvunzwa kuonekwa nachiremba wake kana kisa chikumbiro in terms of the constitution yedu yemuzimbabwe. Constitution yemuzimbabwe inotaura musection 50 kuti munhu ane right yokucommunicata okushanyirwa nachiremba wake.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti panenge pane kupindira kwehurumende panyaya yavasikala. Vakawanda vochema Pope Benedict nenyanzvi munyaya dzemutambo Pele. Vaviri ava vakashaya vhiki rapera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuramba kuti hurumende iri kupindira mukutongwa kwenyaya yemiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. Vasikala vakasungwa musi wa14 Chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali nenhengo yeZANU-PF vaPius Jamba avo vakatotenda mhosva iyi kumatare. Vasikala vanoti kubva zvavakatanga vasikala vakanyura tsamba nezuro vachiti vainge vachirwara zvakanyanya nemudumbu. Asi vachiti kubva zvavakatangawo kurwara muna Gunyana vakuru vemajeri vari kuramba kuti vaonekwe navana chiremba vavo. Nezuro vasikala avo vari kumangwana vasikala vari kutarisirwawo kuenderera mberi vachimiswa pamberi pedare mukuziya nezvekubatwa kwavari kuita uye nyaya yekuti hurumende iri kupindira. Tabata vaziyambi.
Kuma jere kwedu kuna anachiremba. Anachiremba ilavo ndo tinana machiremba vese nana mazvikokota mafizishezi madhentisti zvese tinazvo. Saka madhokita edu basa ravo nderekuona kuti utano hwevasungwa vedu hwachengetedzwa. Zvisinei kuti une mari kana kuti hauna una dokita wako kana kuti hauna. Kana zvazonyaita kuomarara pane zvanyinyutwa zviri kuratidza kuti pane zvavatata ndo pangazonzi rega titi muunze chiremba wenyu. Asi kune zvese madhokita edu madhokita ana mazvikokota. Saka handikunzwisisa kuti nyaya yachona yazonzi vedu vatadza inyaya yei.
Asi haisi ikodzero here munhu kuti nyangwe ari musungwa ange achiona chiremba waanoda?
Vasungwa vedu vana kodzero yekuti vaonekwe naana chiremba vavanoda vavo. Asi vedu vanosungirwa kunge vachiongorora kuti pane zviripo here zvinokodzera kuti titadaitwe. Nekuti tikangoti hanzwa musoro hadii zvobva zvanzi chiremba wake ngaauye. Kunyatsogarikana zvakanaka. Kune zvimwe zvinhu zvekuti vanosungirwa kuti hai izvi zvakamira somutsanangurira kuti handwisise. Kana vakaona kuti ha munhu asi kunzwisisa handisi kuti ndo zvakaitika, vanogona kutaura kuti ha munhu ari kungonetsawo zvake. Asi vane kodzero yakanyanyisa kuwanda yekuti vaonekwe nachiremba wavo vachizvibhadharira. Asi zvatinoita ndezvekuti tinoziva kuti handi vese vanogona kubhadhara. Saka mutemo unonge uriko ndokuti vedu ndo vanosungirwa kutanga vaone. Panouya vako vedu vacho vanofanirwa kunge varipo kuti vataure kuti zvavamuudza nezvavaakuudzwa zvakasiyana here.
Touya pane imwe nyaya iri kunetsa yekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vanopikisa vanenge vari kuti hurumende ndo iri kutsika madziro ichiita webhande nebhurugwa nevematare zvapa kuti vasabudiswe mujeri kwenguva yakareba.
Kubva zvandaita minista, chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti bumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti gareke kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunakazi.
Asi katakamboona imwe tsamba ichinzi iri kubva kune vamwe vatongi vanenge vainyunyuta kuti hurumende iri kunyanya kupindira munyaya dzemataredzi.
Ndaiona izvi vaidaomerai kuti anonzi mhingi mhingi musi wakati akatiudza zvekuti nezvekuti. Ini saminista wavo handina ndinoziva atatunga napurezidendi kana ini handisati ndambotuma kuita izvozvo.
Ko panyaya vari kutiwo kazhinji vanenge vakarerekera kuZANU-PF vakasungwa nyangwe nemhosva yakaita sei vanopiwa mukana uyu wekubvisa mari yechibatiso asi vanopikisa mutoro chaivo?
Nyaya dzekumatare dzinotariswa nyaya iri nhunga munhu, kwete kuti dzinotariswa mugurumandira. Kana inini saziyambi ndikapara mhosva, nyaya yangu inonoongororwa saziyambi. Saka vari kuti nyaya dzeopposition, handizive kuti opposition iri kutaura nyaya yakafanana here kana kuti dzinenge dzakasiyana. Nekuti mazira angu ndeyekuti nyaya inii ndikaba mombe ndinononotariswa nyaya yangu yekuba mombe, havatarise kuti kadhi rangu remusangano nderechii.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunhare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie. Tikatanga nekuvabvunza kuti ko vasungwa havana here kodzero yekuti vaonekwe nachiremba wavanoda.
Ya munhu anobvunza kuonekwa nachiremba wake kana kisa chikumbiro in terms of the constitution yedu yemuZimbabwe. Constitution yemuZimbabwe inotaura musection 50 kuti munhu ane right yekucommunicata o kushanyirwa nachiremba wake of choice. Saka wedha hurumende ina chiremba wayo kana kuti haina, vasikala vane right yekuonekwa nachiremba wavo kagara achivaona.
Tiri kuonawo vainyora vachigunun'unawo kuti kana magweta chaiwo ari kurambidzwa kuti avaone. Zviri pamutemo here izvi?
Zviri kutotyora mutemo kunenge uchiita hurumende, because iyo section yatakubva kutaura iyo section 50 inotaura zvikare kuti musungwa anenge akasungwa ari mu remand ane right yokuonekwa zvekare na lawyer wake kana kuti gweta rake kusanganisira madoctor. Saka izvi vanonga vachiita izvi kuchikora pachena bumbiro romutemo.
Totarisawo panyaya yekubvisa mari yechibatiso, zvinofamba sei kana munhu achinge asungwa? Munganyatsotsanangura here sei vagarisa mujeri kudai vasina kubatwa nemhosva?
Nyaya yechibatiso inyaya inofa kupuwa nedare vachiongorora yatingati mareasons avo, because mareasons acho anenge achifanwa aripo. Imwe yacho inofaa iri yekuti vasikala havafanwa kuva vachiinterfere nemawitnesses. Imwe yacho ndeyekuti vasikala havafanwi kuva vachinzi vachapara mhosva iyoyo zvekare, kana kuti vasikala vachazoonekwa vachitiza. ofuchi pama applications efe aitwa zvokutadza kuti vasikana havana yatikati propensity yekuita zvinhu zvese izvozvo. Sezvi zvatinongoziva ndezvokuti vasikana vakasungwa kana kuti vasungwa zvakawandisa and pavakasungwa pese ipapo hapana izvozvo zvingapa chikodzero kuti dare rifunge kuti vasikana vangatize nyaya yavo iyi ivo vasina mbobvira vabutisa before. Saka mareasons ari kutaura magweta mareasons anopa kuti vasikana vapuwe bell but dare madaremo emadzimosva ndiwo ari kuita senge asiri kutarisa zvekare amwe masections edu ari muconstitution anotaridza kuti munhu wese anenge asungwa muzimbabwe ane right yekupuwa chibatiso chebell kana kuti bell in terms of the constitution.
Asi chii chiri kupa Matare kuti azengurire kuvapa mukana uyu semaonero enyu vamasi?
Simaonero angu ndiona senge nyaya yakapindirwa neyatingati mapoliticians nekuti mareasons acho haasi kunyatsomeka kumeka sense zvamuchose nekuti tinoziva kuti vasikana imwe nyaya yavakasungirwa inyaya yeku yavamoblessing ali akashaya uyezve nenyaya yemhirijonga iri kunzi yakaitwa kuchitungurisa uko but vamwe vese vakapuwa bell kunzi kwavasikana and zvinhu zvisinganyatsomeka sense kuti kana vamwe vese avo vakapuwa bell vasikana sei vasiri kupuwa bell ivo vachingoye munhu mumwe chete. Saka izvi semaonero edu ndezvekuti pamutemo chaipo chaipo magweta avasikana vaita zvese zvavanogona nezvese zvavanokwanisa kutaura vachipa zvireasons ekuti vasikana vapuwe bell but zvakuita senge panamo maoko ari kubva samwe zvinova izvo zvinoita senge zvine interference yehurumende and sei tichidaro zvinhu zvagara zvichitaurika mumamedia tinoona pamatwitter tinoona pamafacebook vamwe vanhu vemuhurumende chaivo chaivo vachitaura kuti vasikana havafi vakapuwa bell nevamwe vemuzanu pf vakambotaura kuti tichameka sure kuti vasikana havasi kupuwa bell. Saka tichibatanidza mashoko ese aya tinoona kuti pane interference iri kubva samwe iri kuinterfera nematongerwo akuita nyaya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica. Mwari ndinokudai, aya ndiwo anonzi mazwi ekupedzisira akataurwa naPope Emeritus Benedict vasati vashaya nemusi wechina. Mashoko aya aburitswa padandemutande remuzinda weRoman Catholic kana kuti Vatican News website. Munyori waPope Benedict vaGeorge Gunswain vanoti mukoti chete ndiye munhu aive pedyo naPope vasati vashaya. Vati Pope Emeritus Benedict pavakapedza kutaura mashoko aya vakange vave kutadza kutaura zvakanaka. Mutumbi waPope Benedict unenge uri muSt Peter's Basilica kutanga nhasi kusvika musi wechitatu. Vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechina. Pope Benedict vakaberekwa vachinzi Joseph Ratzinger uye vakave Pope wekutanga mumakore mazana matanhatu kusiya basa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wemutambi wenhabvu akaita mbiri pasi rose Pele wasvika muSantos umo akatanga kutambira nhabvu muBrazil makare. Pele akashaya svondo rapera ave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Uganda yatanga kuongorora kufa kwevanhu vapfumbamwe kusanganisirawo vana mushure mekutsikirirana kwakaitika pamhemberero dzegoredzva muguta guru renyika iyi reKampala. vanhu vainge vakaungana muFreedom City Mall vakazotsikirirana voenda kunoona zvaiputika panze pehall iyi kana kuti mafireworks. Kushaikwa kwemishonga nezvekushandisa muzvipatara pamwe nekushomeka kwevashandi vezveutano ndizvo zvinonzi zvakanyanyovhiringidza nyaya dzezveutano munyika gore richangopera. Asi hurumende inoti iri kuedza kugadzirisa matambudziko aya. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Kunyangwe gore rakatanga zvakanaka, huwandu hwevari kufa nechirwere cheCovid-19 huchiderera, mukupera kwegore chirwere ichi chinoratidza kuti chave kudzoka zvakare sezvo vanhu vatanhatu vakafa muna zvita. Rimwe dambudziko rakanetsa nderechirwere chegurikwiti chakauraya vana mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Hurumende inotiwo zvirwere zveshuga zvakawedzera mugore iri. Mumwe mugari weMuharare Mailinda Shirekete vanoti dambudziko guru ravakasangana naro gore rino munyaya dzezveutano kushayikwa kwemishonga kuzvipatara zvehurumende.
Kwasvika wabhadhara mari yako kutadzira zimbovhu vachida kuratisa kana mwana $3 wosvika waratisa mwana mapiritsi hapana, hapana mushonga unombopiwa, unonyorerwa kadhi wonzenda unotenga pamari yacho kutenga unongoziva ndiyo vashandisa kubhadhara muchipatara.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vatsigirawo vachiti zvipatara munyika zvangosara madziro chete.
Kuna zvirimo, kana uchida kuita operation unotenderwa zvinhu zvako zvakakwana including mastitch nemapanga acho okuchekesa nemabhandeji. Chero vanoenda kunoita madelivery mumahospitari edu ndo zvimwe chete vanofanira kutakura zvinhu zvavo.
Vatiwo pamusoro pedambudziko remishonga, zvipatara zvinowo vashandi vezveutano vakakwana.
Vashandi kwakusina, tirikuramba tichiona brain drain yakasimba. Malevels ese vashandi veministri yeutano, madhokota, manesi gore rino havabuda, ende tiri kuona pane dzimwe nyika dziri kurekruta actively vana Britain nedzimwe nyika vachitora ito tuvashandi tushoma twasina twetwoto, but vanhu vedu havagona kuresista nokuti izvo muno muZimbabwe macho inongori nzara yega yega.
Pakushayikwa kwemishonga muzvipatara, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kambani yeNational Pharmaceutical Company kana kuti NATFARM ndiyo yakapiwa chiga chekutsvaga mishonga inodiwa kuzvipatara zvehurumende.
Hurumende yakapa simba kana parasteto yeni inozi NATFARM kuti iyo inge ichitenga mishonga muno munyika nekunze kwenyika, mazvipatara zvedu zvizotenga pakuNATFARM.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNATFARM vaIvan Dumba vaudza Studio 7 kuti vanotenga mishonga zvichienderana nemari yavanenge vanayo.
Ngangoti NATFARM tinongosupplyawo yatinenge takona kusupplya, you know, depending on the mari dzatinenge tinadzo, but generally I think my budget constraints ndo anongoitawo kuti NATFARM tita kumita, you know, expected pressure.
Vatiwo nekuwedzerwa kwakaitwa mari mubhajeti rezveutano ra2023 vari kutarisirawo kuti vakwanise kuwedzera kutenga mishonga inodiwa nebazi rezveutano. Vatsanangurawo kuti chishuwo chavo ndechekuti vapiwe mari yacho paine nguva kuitira kuti vakwanise kutenga mishonga inodiwa mari ichine uremu. Bazi rezveutano rakapiwa mari inoda kusvika mabhiriyoni mazana mana nemakumi manomwe nemana emadhora ekushandisa kana kuti 473.7 billion muna 2023, inova zvikamu gumi nechimwe 11.2% kubva muzana. Asi nyika dzemuAfrica pasi pechibvumirano cheAbuja Declaration chakanyoreranwa pasi muna 2001 dzakasvipira kuti dzichapa zvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% zvemabhajeti enyika kunyaya dzezveutano. Zimbabwe haisati yambosadzikisa chibvumirano ichi, nyanzvi mune zveutano dzakadai savaMadzorera dzichiti bazi rezveutano harisi kupiwa mari inokwana. Vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramba vachibudawo munyika kunotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakadai seBritain, Namibia nedzimwewo. wo mutunga miri weri mwe sangano reva koti re Zimbabwe Nurses Association vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Tanyanya kuita kuti vashandi vehurumende vezveutano vabude munyika munomu imari yavanotambira iri pasi. Takutarisa dzinotambirwa kune dzimwe nyika dzakatitenderedza muno muSouthern Africa kana kuti muno muAfrica, tichizoenda kunze kwenyika kunze kweAfrica vakangonzwa kuti kune kwaita mukana vanomhanya.
Vaenderewo mberi vachiti COVID yakatowedzera kushomeka kuvashandi mumapazi ezveutano pasi rose.
Kuuya kwakaita chirwere cheCOVID-19 chakabva chaita kuti vashandi vehurumende vezveutano vave pademand worldwide. Saka vari kudiwa kunyika dzakawanda dzakabudirira.
Asi vamujivi vati hurumende iri kuedza kuzadzikisa zvinodiwa nevashandi vezveutano kuti vasabude kunze kwenyika. Vati hurumende yakagonawo kudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 vachiti gore rino hakuna kuita ndufu dzakawanda.
Takatarisa pamusoro pechirwere tikati COVID-19, Zimbabwe inyika inofanira kunge ichitendwa pasi rino rose nekuanisa kuti chirwere chisapararire, iyewo kuti sava nendufu dzakanyanya zvikonzereswa nechirwere mugore rino rapera.
Vamwe vataurawo neStudio 7 vanoti vanotarisirawo kuti muna 2023 hurumende ikoshese nyaya dzeutano munyika kuti mishonga, mishina pamwe nenyanzvi munyaya dzezveutano zviwanikwe kuzvipatara munyika yose. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakaita seCrisis in Zimbabwe Coalition vari kuyambira kuti zvinhu zvinotogona kuita manyama amire nerongo mugore rino sezvo hurumende yaramba yakatsika madziro pakuvandidza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Izvi zvinonzi zvichapa kuti mari inopiwa hurumende kubatsira zvirongwa zvayo kunyanya zveutano kubva kunze uderere. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatoti mari yadzika nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zvenhabvu yepamusoro yeCastle Premier Soccer League zvapinda pamusika kutsvaga vatambi vatsva kuedza kuzvisimbisa zvakatarisana nekutanga kwemitambo ya 2023. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zviri kutungamirwa neDynamos iyo iri kuda kusimbisa chikwata chayo icho changa chisina kumira zvakanaka mwaka wapera. Dynamos yaraura Eli Lunga kubva kuBlack Rhinos, Nyasha Chintuli kubva kuManika Diamonds na Jayden Bareke kubva kuHawa iyo iri kuenda kuDivision 1. Muraridzi mutsva weDynamos Herbert Maroa anoti vari kuita zvekare hurukuro nevamwe vatambi vaviri vane mukurumbira vasina kudoma nemazita, asi mashoko ari kufamba anoti vatambi ava ndi William Manondo weCapes United na Blessing Moyo weFC Platinum. Manondo uyo akarova mambure kudarika vamwe vose gore rapera muPSL ari kudiwawo zvekare neNgezi Platinum Stars. Munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti mari yokutenga vatambi iripo, asi Marowa ndiye anoziva pane maburi anoda kuvharwa.
Mutambo uyu ndewe varayiridzi, ndingangoti makochi ndo varidzi wemutambo. Maburi anoda kuvharwa, murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Makuyana vanoti mapazi ese echikwata ichi aruda kugadziriswa zvakasimba.
The coach is to pull up his socks to gather the team. Team haina kumira mucheza chose. It needs to be revamped defense, strike force.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaChris Gwaze vanoti ino yave nguva yekuti Dynamos itore mukombe weleague nekuti yagarisa isati yaita izvi.
Dynamo simwe fano nyazo gasa zvinzai nekuti yatora nguva yakareba isati yambosora mukombe wayo. Saka izvozvo ndozvatinotarisira kuti vasazonyanya kuda kudzinonga nhonga twakawanda wanda.
Asi Dynamo yakundikana kuraura Callum English Brown we Legends Football Academy. Oyo yanga ichida zvakanyanya asi asarudza kuenda kuchicken in. Pamusoro pezvo Dynamo yadimbura ukama nevatambi vane chitsama vanosanganisira Patson Jaure, Martin Ofori, Alex Orotomao, Sylvester Apia, Albert Eyonde naArnold Mawadza. Avo vaziviswa izvi mutsamba yabva kuna vamarechera. Dynamo ingangorasikirwa zvekare naFrank Makarati oyo anonzi akananga kuFC Platinum iyo yakatora mukombe weLeague muna 2022. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti akamirira kunzwa kuvatungamiri vechikwata chake kuti vachatora gwara ripi pakusimbisa chikwata ichi.
Totomirira kunzwa kuvakuru varidzi vetimu. Isu tiri vashandika chitimu nevaridzi vayo ndo vanozotudza kuti tichafamba sei. Varidzi vakuru vetimu ndovatodzidza kuti vada kuti tiite sei mune ramangwana.
Asi mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti FC Platinum yakasimba kare zvekuti haidi vatambi vatsva.
FC Platinum iri kutamba itimu yakasimba zvekuti havana need kutenga kana mamwe maplayers. Timu iripo yayo yakagwinya iri kutamba zvekuti tototaridza kuti inotora league gore rimwe mwaka uno.
Asi Manika Diamonds ndiyo iri kukwikwidzana zvakasimba neDynamos mukutenga vatambi vatsva. Murairidzi mutsva weMagem Boys Jairo Stapera atora vatambi vashanu Gerald Bero, Godfrey Sango, Donald Ngoma, Kelvin Gwao na Tawanda Chisi kubva kuTriangle iyo airairidza mwaka wapera. Pamusoro pezvo Manika Diamonds yatenga mubati wepagedhe Tedious Bare kubva kuGreen Fuel iyo ichangopinda muPSL. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaWisdom Ncube vanoti tenga vatambi vatsva vakawanda panguva imwe chete kune njodzi huru.
Zvinokanganisa matimu kuti ukaramba muchitenga new players pane zvakundileka combination zvinokanganisa rhythm yebhora. Look at
Simba bhora iyo zvekare ichangopinda muPSL yaraurawo talent chawapiwa uyo aimbotambira Sekukuna United yekuSouth Africa. Chawapiwa ari kubatana nevatambi vakaita saRonald Chitio, Hardlife Zirekwi, Brighton Twire, Webster Tafa naTafadzwa Jararavani avo vaimbove muPSL kare asi ndokutambira Simba bhora muDivision 1. VePremier Soccer League vakazivisa kuti makundano emwaka wa2023 ari kutanga muna kukadzi achivhurwa nemutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlauwayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo Ivan Zininga anenge achitarisa nyaya yezvamuri kutarisira nekushuvira mugore rino ra2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende iri kuramba kuti iri kupindira panyaya yekutongwa kwava Job Scholar veCitizens Coalition for Change avo vakasungwa muna chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Asi rimwe gweta rinoti pane ruoko rwehurumende panyaya iyi. Vakawanda vochema Pope Benedict uye mutambi wenhabvu akaita mukurumbira pasi rose Pele. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imina Praxides Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
kuizika tisenda baku VOA Ndebele.